Varuben kusena mugare kwa chiyadzwa avo vakamirira kuzotamiswa chero nguva pari zvino. Vakusena vanoti kubva pakavharwa makambani emangoda vazhinji vemunharaunda vave kuita mabhindauko akasiyana siyana mamwe asina kunaka. Vakusena vanoti vari kubata mabasa akanaka vari kuita zvekuruka mabhasikiti netsero vachitengesa kune vanoshanya mumigwagwa wemasvingo nemutare.
Ngati kubva pakavhurwa minda yemangoda vanongoraramezve vako mukakuyu kungozvishitirawo mabasa emaoko ichingo zvemabuying and selling tengesawo madomasi nezvimwe zvakadaro.
Asi vaaski Chipomerwa, mumwe wevaimboshanda mumunda wemangoda ari fita and tena, anoti vazhinji vavo vave kuruka mabhasikiti anozivikanwa nekuti madengu uye mameti anotsikiswa munhu opinda mumba.
Vamwe ndikadivamwe some of the people they are weaving baskets. That's they are taking they are making chako. Chako marashe kubikisa chako. Yeah. They are making them then selling them to the highway. Highway by the roads in Tare, wherever. But it's not the part of surviving. We are not benefiting as locals.
Va Crispin Chandangerwa, vemumusha wekwaChishingwi kwaChiyadzwa. Vanoti vana vazhinji vechidiki vane vabereki vaishanda muminda yemangoda vashayirwa mari yechikoro vave kuita zvechifambi kana kuwanikwa vasati vabvezera.
Ngati ipapo ichokwadi nekuti vana vakanga vangojairawo mari dzungupawo nemagweja vanonge chipindemo, saka zvata chijaya wangoti vakakatoone munhu ane mari otongodi ungotoende kunoororwa kana kutoite chihure.
VaJobs Kanganweni venharaunda yetonhorai avo vaishanda pakambani yeanjini makore apfuura vanoti vakawanda vave kupinda muminda vachida kutsvaga mangoda zviri kunze kwemitemo.
Ari kunetseka upenyu hwako hwamamwe avo tiri kutobiridzira kupinde muwaya kuti avana kutore mapisi emadiamonds anoraramise mhuri, nekuti malocals ari mudhuze nemining on akatorerwe minda hapana compensation. Mawekers anga ichishande mumunda makambani akangomira aine zvikwerete zviri pending zve 14 months, saka upenyu hauna kumira mushe nekusanaya kuri kuita mvura nharo netseka.
Mbuya Abigail Munjoma avo vanogara kwamuchena kwaChiyadzwa vanochema nenyaya yemadzimai akawanikwa ave kusiya varume vachiita zvechifambi vachizama kutsvaga kana kuwana chouviri.
Kana naakadzi mudzimbabwe akubuda ngenyaya yekuti arume aachasandi aachagari paarume ngenyaya yekuti arume aachasandi, saka ndokuti ndo chinetso chaamuno manje chakura ichocho. Ndo chinetso chaamuno.
Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuita nepainogona napo kuedza kupa muripo unokodzera kuvagari venharaunda iyi vakarasikirwa neminda zvipfuyo nezvimwewo, asi izvi zvatora nguva refu sezvo zvazadzikiswa. Ndakamirira Studio 7 kwaChiyadzwa, Mutare West, ndini Lloyd Moyo.